regai nditore mukana uno kuzivisa vana veZimbabwe kuti hongo tiri kufamba matimana ese enyika, maprovinsi ese enyika ari gumi. Chinangwa chiri chekuzivisa vana veZimbabwe, machampions, macitizens, kuti purezidendi wevanhu baba vachamisa vakasiya zveTCCC, asi havana kusiya zvematongero enyika. Vachamisa vakuita basa rekushanda kuti munhu wese weZimbabwe auye pamwe chete aitwe mukombera mwacho matemuzukuru, kuturika denda, hubatsirana kuti nyika inoyi ive neutongi hwejekerere. Tiende kusarudzo dziri pachena, sarudzo dzinoudza hurumende yevanhu.
Saka vachamisa vari kuumba rimwe bato idzva here, vachibaya?
Vachamisa nyika yose kusanganisira pasi rose nemwi kuAmerica kwamureva kumazoro. Makaverenga hwaro hwavakanyora kuti inini ndiri kuronga musha mutsva. Saka naizvozvo ndorimwezvedonzi ratiri kufamba naro kuti vachamisa vakati haiwa zveTCCC yapinda gonye, zveTCCC rabato ratogwa nezanu. Naizvozvo harangaramba ichinamirira bato ratogwa nezanu. Saka nyaya yekuronga musha mutsva ndo chokwadi.
Saka muri kushanyira matunhu api mazuva anoteera?
Zvirana Harare musi wechina svondo rino, tobva ipapo toenda kumachonandi West musi wechishanu. Musi womugovera tedziri panhongonyo yenyika Midland, tobva ipapo toenda kumadevelopments.
Bato ramuri kuumba iri rinenge rine mastructure here anetsa aya vachibaya?
Hairine mastructure mwamababa wangu, ikozve tiri patenzi paramendi. Munanji paramendi munozva ive mudiri pano chibaya. Ndakadzimba muparamende naDouglas Monzora panguva iyo ya2019. Mastructures ese unozviziva, takatinawo ese afunaastructure asi takabini takadzimba muparamende makanzura nemaMP. Chikonzero chiri chokuti icho Monzora waisandichiwa nechi nezanupf.